Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 13/2024 makatirira ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC
chirongwa ichi chakakosha pakuti chinoyananisa nokutonodza nyika tinongoziva kuti nyika kuti ibudirire nokufamba zvizere vanhu vanofarira kunge vakabatana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kukumikidza chirongwa chekupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kwevanhu munguva yegukura hundi.
Ndakazongoonawo zvandinofarira zvokudrive ndakutoonawo kuti kune vamwe vanhukadzi vasiri vemunyika medu nana Zambia vari kudrive, ndo pandakaita chidokwa doko.
Mamwe madzimai oita mabasa anowanzoitwa nevanhurume achikachamadza vakawanda. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC munhau dzamuri kupakurirwa neni Blessing Zulu. Madzishe achatungamira urongwa wekuedza kupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kunonzi kwakaitwa vanhu kuMidlands neMatabeleland kubva muna 1983 kusvika 1987 asangana muBulawayo nhasi achikwenenzvera gadziriro yavo yeurongwa wekunzwa pfungwa dzevanhu pamberi pekukumikidzwa kwebasa ravo mangwana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vachaparura urongwa uhu zviri pamutemo paState House yekuBulawayo. Nhasi mutungamiri wekanzuru yemadzishe kana kuti Chiefs Council Mambo Mchani Kumalo vaudza bepanhau reHerald kuti madzishe asangana kuti atambire gwaro revanhu gumi nevaviri vainge vachiita tsvakiridzo yezveurongwa hwekugadzirisa dambudziko iri kana kuti steering committee. VaMnangagwa vachazosumwa mangwana nezvange zvichiitwa mwedzi mishanu yapfuura nekomiti inosanganisira maseneta ose ekuMatabeleland North neSouth. Mukuziya nezveurongwa hwemangwana uhu, Tabata Gweta Guru rehurumende amai Virginia Mabhiza.
Ndoda kutsigira kuti hongu kune urongwa huriko mangwana hwekuparura chirongwa chokuenda kumacommunity vanhu vachinonzwikwa. Chirongwa chichaparurwa nemutungamiri wenyika wedu Comrade Dr. E.D. Mnangagwa. Zvekare chirongwa chinenge chichikumikidzwa kumadzishe kuti vafambe nacho.
Ko, urongwa uhu hwakakosha zvakadii kunyika yeZimbabwe?
Chirongwa ichi chakakosha pakuti chinoyananisa nokutonodza nyika. Tinongoziva kuti nyika kuti ibudirire nokufamba zvizere vanhu vanofarira kunge vakabatana. Iyi ndiyo kurudziro yemutungamiri wedu wenyika vaMnangagwa kubvira pavakatora chigaro chekutungamira nyika ino. Saka ndo zvatichaona zvichiparurwa mangwana.
Saka madzishe ndo anenge achitungamira urongwa hweso?
Hongu.
Gweta Guru rehurumende kana kuti Attorney General amai Virginia Mabhiza vachitaura vari parunare kuBulawayo. Tichiri panyaya iyi, tabatawo mutauriri weZipra War Veterans Association vaBasta Magwizi kuti tinzwe divi ravo.
Initiative yangu yakangonakawo asi dai yangu yasapotwaka nezvakawanda zvese kuti ifambe nokuti izvo madzisha acho anogona kuenda mucommunity agonoshaya vanhu vekunotaura navo. Isusu vamwe vacho varimo tichishayawo mukana wekuti tingasvitsawo sei zvatakaona nenguva yacho iyoyo. Saka zvinozoshatisa kuti zvese zvinongoramba zvichingotendeka panzvimbo imwechete.
Saka kuti zvinyatsofambe zvakanaka semaonero enyu, panofanira kuitwa sei chaizvo?
Zvaifanirwa kuitwa papapa paifanirwa kuvepo kududza pachena kuti acknowledge kuti zvakaitika kuti pakaitika mhirizhonga inonzi genocide kugrounds pachena inoita kuti chembezi yetu dzirikuma reserva kwese kwakasipika yazvinzwewo kuti zvishwa vabatwa nezviro anowanda vanhu vangataura kudaiwa vakaitii. Step number one. Step number two. Ongeri kuti apology iyoyi yochitsvagwa nemadzishe iwavo akapindira. Madzishe apindira zvavo asi avapa kudzidziswa kuti vanofanirwa kuita sei iye madzishe hazvisisiri zvekuti vanhu vanofanirwa kutaura vachiti chii madzishe zvavanonzwa mumwoyo yavo. Saka ipapo ndopane musiyano.
Asi kahurumende iri kuramba kuti panganzi paiurayiwa vanhu pachiitwa zvemarudzi kana kuti genocide apa.
Kushandiswa kwemavara.
Sekuona kwenyu mungati muri kuti kwanga kuri kupondwa kune chekuita nerudzi.
Zvakaitika apa kwaizviniwa zapu nezipa nguva yacho iyoyo ndozviri pachena. Nokuti ndo vakapondwa vacho vachiteedzerwa vakazopiwa zita rekuti madividend saka kufamba zvichienda pamberi. Kwavozoitawo kuregererana 1987 but zvese izvozvo vanga zvichiitwa agenesti zapu nezipa. Saka kana zapu nezipa zvisipo panyaya yacho kuti vataurewo zvavanonzwa kana kuti vabatsirewo pakuvaka runyararo rwavo rwacho zvese pasi chigare muzimbabwe kana vasimo ivavo zvimwe zvacho tinenge tichingoti zvinhu zvichangofamba hamene pamberi pavo.
Mutauriri weZipra War Veterans Association vaBuster Magwizi vachitaura vari parunare kuBulawayo. Gwaro rakaburitswa neCatholic Commission for Justice and Peace rinoti vanhu zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vakapondwa kumaTheberland neMidlands munguva yegukura hundu iyi. Vamwe vanhu vaibatwa chibharo nekuitwa kafira mberi. Vamwe vanoti vaimanikidzwa kuita zvepabonde nehanzvadzi dzavo kana nana mai vavo. Mauto e5th Brigade ayo akadzidziswa zvechiuto kuNorth Korea ndiwo anopomerwa mhosva yekuponda vanhu. Asi hurumende yakambotanga ichiti yaive nguva yehondo sezvo ichiti vezapu vainge vapandukira hurumende. Asi vaiva mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe vakazoti yaiva nguva yekupenga. Kunyangwe gurukota rezvemitemo vaZiyambi-Ziyambi vakamboda kuti nyaya yakagadziriswa kuburikidza nekubatana kweZANU neZAPU muna 1987. Musangano weUnited Nations wakakurudzira kuti nyaya igadziriswe kupedza kusawirirana kwemarudzi munyika uye kutiwo vanhu vane hama dzakapondwa nekuitwa kafira mberi vange vachiripwa. Mumwe mudzimai wemuZimbabwe arikukatyamadza vakawanda nekuita basa rekutyaira magonyeti achienda kunyika dzakasiyana-siyana mudunhu reSADC. Nekuda kwekusagadzikana kwedzimwe nyika dzemudunhu, basa iri rinowanzoitwa nevanhurume. Asi mudzimai uyu anoti kunyange paine zvimhingamupinyi zvaanosangana nazvo, izvi hazvisikumisa kuita basa. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Matambudziko aya anosanganisira kushungurudzwa nezvekuda kumanikidzwa kuita bonde uye kushaya pekurara pakafanira mune dzimwe nzvimbo. Muzvare Senzen Tabeth Machona, avo vane makore makumi mana nemaviri ekuberekwa, vanoshandira kambani yeMushroom Logistics vachienda kuDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC, vanotsanangura nezvemamwe matambudziko avanosangana navo.
Saka challenge yatinoita kazhinji kacho ndeyekuti chero pamaoffloading point kana kuti pamaloading points tinowana pasina matoilets evanhukadzi, tinowana pasina mabathroom evanhukadzi. Kana imo mumacompanies chaimo zvakatotitorera nguva kuti tinge tichitambirwa nekuti vaingotiudza chikonzero ichocho kuti hongu isusu mafacilities atinawo pano ndeevanhurume. Saka ichallenge.
Tabvunza Muzvare Machona avo vanobva kuSanyato kuti chii chakapa kuti vade kuita basa iri.
Ndakanga ndagara ndichingofarira zvekudhiraivha, saka nekuzofambawo kwenguva ndichiita zvokutisasvokoda ndichitengesa kunana Zambia, ndakazongoonawo zvandinofarira zvokudhiraivha. Ndakutoonawo kuti kune vamwe vanhukadzi vasiri vemunyika medu nana Zambia vari kudrive ndoo pandakaita chidoko doko
vaendererawo mberi vachiti
ndinonzwa kufara nebasa rangu ndinorifarira zvokuti ndakambenge chifungwa kuti pamwe ndicharesigna so early but aiwa ndinonzwisisa kuti pabasa ndichiripo kana nyama nemweya zvichiri kufambirana aiwa ndirikufarira basa
munyori mukuru musangano rinorwira kodzero dzevanotyaira magonyeti rezimbabwe outreach drivers union vakennedy masese vanoti vane vanhukadzi vanosvika zana nemakumi maviri vanhu vanhengo dzavo asi vanoti vamwe vavo havana mabasa
vakawanda zvavakaita kudaro ndofunga parejista redu takatombosvika nguva yetakasvika madzimai kwana kuita kuma 120 si pa120 ipapo taigona kuona pane vashanu kana vashoma kune gumi vanogona kunge vachityaira kumakambani akasiyana-siyana
vaenderera mberi vachiti sangano ravo riri kuita zvese zvarinokwanisa kukurudzira makambani kuti ave nezvirongwa zvakanangana nekukurudzira vanhukadzi kuti vakwanise kushanda vakasununguka
isusu pachedu tine gender policy yakanaka muzhtdu policy inotiita kuti nesuwo tinzwe kuda kuti madzimai nevarume vawane mukana wakafanana pakutyaira tinozviziva isusu kuti hakuna basa rinonzi harikwanisike asi chinoita kuti basa rinzi harikwanisike kuitwa nemadzimai ndeyekuti zvikwanisiro zvokuti basa iroro riitwe
mukuru musangano rinoona nezvekukurudzirwa kwemadzimai mune zveupfumi reaction women group amai Edna Masiwa vanoti madzimai anotyaira magonyeti ari kuita basa guru kwazvo
sewomen's action group tiri kuona zvikuru kuti madzimai ari kuendawo kumamwe materein kudzimwe nzvimbo dzanga dzisinganyanyosvikwa nemadzimai sekudraivha matrucks saka tinongozvitambira kuti madzimai vava kudraivha matrucks and vazhinji vacho vanenge vari kuita zvakanaka mubasa ravo iroro
shuwiro yaamai Masiwa kuona madzimai akawanda achizvipira kuita mabasa akaita sekutyaira magonyeti sezvo kuine mikana nokuda kwekutatarika kuri kuita kambani yezvitima yenational railways of zimbabwe kana kuti nrz ndakamirira studio 7 mufrancistown botswana ndini Shingirai Madondo
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inonzi yabomba nendege dzemando yemadrones imwe nzvimbo inochengeterwa mafuta ekufambisa dzimotokari mudunhu reRostov muRussia mangwanani anhasi. Kubombwa kuri kuitwa neUkraine muRussia uku kwakanangana nekuedza kuti mauto eRussia asakurumidze kupinda munyika mavo achivarwisa. Russia yatiwo yadonedza mamwe madrones maviri mudunhu reKursk neBelgorod. Ukraine inotiwo vanhu vanomwe vafa mumatunhu akapambwa neRussia maviri anoti Donetsk neKherson. Iko zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum chamunopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye.
Ndimu kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Primrose Makotore. Vanova ivo mukuru wekambani yePrime Life Snacks iyo inoita zvekubika iri muHarare. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Makotore mungatisananguriro kuti semudzimai zvii zvakaita kuti mufunge zvekubika.
Ndakatanga bhisiri zvinhu zvanga zvakatiomei ndekunga muchirikuyoka nguva yakarambodarika iyaya ya 2008-2009 munyika zvinhu zvava zvakanyatsooma chaizvo saka mari dzekumabasa dzazvi dzisakwani saka kuda kuti ndibatsirewo baba kuti mafizi yevana vechikoro vana varambe vachienda kuchikoro ndikati ko ini ndadini kundoitawo zvokubika izvi zvandanga ndagara ndichingoita asi ndechichiita kuti ndezvita nechimwe chitero kuti ndikwanise kuwana mari yekuti vana vakarambe vachienda chikoro ndo matangira ndakangoita iyayo ichingobitirawo vanhu vekuchechikutondo kwandinoenda ichingobitirawo va vachidhani mashamwari munhu akangoti ane zvaari kuita kamutambo kake ndakudika wanekepaya ndakudobhadhagwa mari yakudouya vana vakudoenda kuchikoro zvino zvakudoende
saka pamunoita zvekubika izvi munobika chii nechii
pandakatanga ndaingobika chikafu chechatinoti mafinger food vana makamusa masosijiro mapai zvichingodaro zvichingodaro asi pakazouya covid handiti munoziva vanhu vachiitira vasaende kumabasa vanhu vanga vakungoshandira mudzimba saka vakakwakutisina zvekuti hanzi makonferensi kana masemina saka basa ranga rashoma kubva ndatanga kuita zvekubika makeki saka ikozvino ndinobika izvo masnekisi yayo asi ndakuita makeki zvakarezve makeki emitambo yakasiyana-siyana angava ari mabirthday angava iri mutsvato angange ari maroro zvese zvinoi
zviri nyore here semudzimai kubata basa iri remaoko kana kuti zvii zvamungakwanisi kunge muchiyambirawo vamwe madzimai vakateerera pari zvino
chandoziva ndechekuti chinhu chese kuti chibudirire zvakanaka unge vachishandira hapana chinhu chinombouya nyore usina kuisa simba rako usina kuisa mweya wako wese izvo zvibude zvakanaka handingati nyore asizvo handingati zvakaoma nokuti kana kunge washingirira kuita chimwe chinhu uye uchiita chinhu chaunoda aiwa zvinonyatsoendera
kune vamwe vakateerera vangadawo kuita izvozvo zvekubika munovati chii
tine madzimai akateerera angada kuita zvekubika kungava kubika masamusa kungava kubika makeke ndeti mudikani wadononoka watanga nyika yakakura saka vekutengesera vachiripo vakawanda chaizvo saka kana ukanzwa kuti izvi ndo zvandokwanisa kuita aiwa chibva watotanga
munhu angaziva sei kuti izvi ndo zvandinokwanisa kuita unyanzvi nazvo semadzimai nyanya
semudzimai kana uchibika uri mumba ndiroda kutaura ndakanyanya kurerekera nyaya dzekubika iwe unotongozviona wega kuti ha izvi ndinenge ndinozviona izvo asi iwozve zvinenge zvakuda kakuwedzerera kamwe karuzivo pane pakuda kuwedzererwa kamwe karuzivo ndekutavo kutsvagawo vamwe vangakubatsira kuti unge pane chimwe chitamu unge pane chimwe chiyero chepamusoro kwakutsvagawo vanenge vachiita makosi vanenge vachiita kana malessons kana kunenge kuchiitwa maseminars ezvemakeki izvozvizvo hunge vaona kuti zviro zvinhu zvandinofarira but ini hangu maonero andinoita mukadzi wega wega anenge ari mukicheni achibika haungazoshayiwa kuti ungaita zvokubika makeki kana kuti ungaita zvokubika makeki kana kubika sezvo chaizvo zvinotengesa zvinoita
vanenge vachida kuona zvamunoita kana kuwanikwa vachishanda nemi vanokubata ipapo
ini ndinowanikwa pavanoti masocial media aya ese ndinowanikwa pane vanoti Instagram ndakanzi timelinesnet ndinowanikwa pavanoya vanoti tiktok ndakati jetie timelinesnet ndinowanikwa pafacebook ndakanzi timelinesnet kana kuti tinhos makotoro ndinobatika kutizve panhare dzinoti dzekuno kuzimbabwe dzinoti +263 772 703 964 +263 072 703 964
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Primrose Makotore mukuru wekambani yePrime Life Snacks ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tine hurukuro namambo Nembire vekuMount Darwin vaClemens Nembire tichitarisa mabasa anobatwa nematare emadzimambo nemadzishe muchikamu chekutanga chehurukuro yedu tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu changamire Nembire
kazwai vaJonga Kandemiri garoziva kuti semhuri yemuZimbabwe tinogara tiri pairunyararo runyararo ndorunovaka nyika yedu kana mambo agadzwa atora mhiko yekutonga anopuwa setifiketi yekutonga ichibva kuministry of justice legal and parliamentary affairs ndokunobva setifiketi iyoyo yaakuita kuti mambo atonge asi kana mambo achitonga anotonga akazembera pacustomary law and local practices zvichireva kuti anotonga ari mutsika dzinoenderana nedunhu rake. Mudare ramambo nembire, ini ndine makurukota mana. Makurukota mana aya vose vanouya patinenge tichitonga nyaya dzinenge dzaitika mudunhu ramambo nembire. Munoitika nyaya dzakatowandei chaizvo.
Munotonga nyaya kwapera nguva yakadii mudunhu menyu?
Dare rangu rinoitwa kupera kwamasvondo mairi uri musi womugovera. Tunotanga dare nenguva dza9. Dzimwe nguva tinopedza dare zuva ratorereka kuma 4:45. Zvinogona nyaya dziri 10 kana 15, asi hapana pandati ndatonga nyaya dziri pasi pegumi. Kureva kuti munoona kuti mambo vane mutoro wekurerutsa makakava anenge ari mumhuri.
Inyaya dzipi dzamunonyanyotonga?
Kazhinji nyaya dzinotongwa namambo dzinenge dziri nyaya dziri mudunhu mamambo, yatingati pachirungu jurisdiction, mudunhu ramambo raanotonga. Ndo zviri pamurawo zvatobvumirwa nemurawo izvozvo kuti aiwa mambo haazogona kunge achienda kunotonga nyaya dzisiri dzemudunhu make, nokuti anenge akutonga asingazivi kuti tsika dziri kuitwa namambo mumwe dunhu dzinenge dzakamira sei.
Kazhinji tinoona vanhu vanotongwa kumatare emadzimambo vachiripiswa, vachibhadhariswa pfuma kana dzingava mombe, mbudzi, mari nezvimwe zvakadaro. Zvinobhadhariswa izvi zvinozoenda kupi mambo nembiri?
Madzimambo hatina chedu kana tichitonga nyaya. Tinotonga nyaya neinonzi restoration order, kureva kuti tiri kudzorera zvinhu kumuridza akwira nyaya. Kana wakwira nyaya uchitiwe wakatorerwa mudzimai wako, kana kuti mudzimai wako akawanikwa achiita choupombwe nanhengi, muridzi womudzimai iyeye ndiye anokwira dare. Mhombo iyoyo yakwirirwa dare iyoyo yakudare. Kana dare rasepa nyaya, nyaya yabatwa kunzi chokwadi wakawanikidzwa kune mudzimai womumwe akwira dare, murume uyo ndiye anozoti ndoda mombe mbiri dzehumunza musha hwaukaita. Mambo votura mutongo wokuti mombe mbiri, hapana yamambo apa kana imwe chete. Mombe idzi dzinoenda nemuridzi nyakumangara. Kana paitika makunakuna ndo panozonzi wapisa sango ramambo, waroora hanzvadzi muri veimba imwe chete yeropa rimwe chete. Ndo panowanikwawo mambo mombe yemakunakuna, kana kuti mbudzi yemakunakuna, kana kuti hwai yemakunakuna. Kazhinji ndoda kubva ndataura kuti vashomanana kana kuti hakuna zvachose madzimambo vanotara mitongo yavo munyaya dzemari. Isu tinobvumirwa kunzi titare mitongo yedu takazembera kutsika. Zviri zviiko? Zvipfuyo, huku, nguruve, mbudzi nehwai ndo zvatoripisa izvozvo. Kana zvichizochinjwawo kuenda kumamonetary value apa handizoziva, asi hakuna mambo anowana chouviri kubva mudare. Zviri kune vanenge vakwirirana matare.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namambo nembire vaClement nembire vekumount Darwin mudunhu remashona then central muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chikamu chepiri muhurukuro yedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga. Iko zvino todzokera kuna Jonga achitiudza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuHaiti.
Mukuedza kumisa kusatevedzerwa kwemutemo nemhirizhonga yepamusoro-soro yezvikwata muHaiti uye sekukumbira kwakaitwa nehurumende yeHaiti, sangano reUnited Nations rakapa mvumo yekuti kutumirwe kwegore rimwe chete mapurisa anoona kuti mutemo watevedzerwa. Urongwa uhu ndehwekuti kutumirwe mapurisa zviuru zviviri nemazana mashanu kubva kunyika dzakasiyana-siyana Kenya ichitungamira. Chikwata chekutanga chemapurisa mazana mana chakabva kuKenya chakasvika muPort au Prince mukupera kwaChikumi. Chinangwa chavo ndechekudzimura mhirizhonga nekubatsira hurumende yeHaiti kudzora masimba ayo munyika iyi. Pari nasi zvikamu makumi masere kubva muzana zvePort au Prince zviri mumaoko ezvikwata makumi maviri nezvitatu. Kubva muna kukadzi zvikwata izvi zvanga zvichirwisa zvivakwa zvehurumende. Nekuda kwemhirizhonga iyi, vanhu vangangosvika kumazana mashanu nemakumi masere ezviuru vakatiza misha yavo. Mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vachiona nezvekurwiswa kwezvinodhaka nekuchengetedzwa kwemutemo pasi rose kana kuti Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement vaTod Robinson vakati urongwa hwekuchengetedza runyararo hwenyika dzakasiyana-siyana huri kutungamirwa neKenya hwemultinational security support ndiyo mhinduro yepasi rose pachikumbiro cherubatsiro chakabva kuvanhu vemuHaiti. VaRobinson vakati zviitiko zvinoshungurudza zvakonzerwa nemhirizhonga yezvikwata muHaiti zvinotyisidzira kugadzikana kwedunhu uye zvinoda mhinduro inobva pasi rose. Vakati basa reurongwa hwemultinational security support nderekutsigira mapurisa enyika yeHaiti mubasa ravo rekuedza kudzosa kuchengetedzeka neurongwa hwekugutsa ruzhinji. Vakati hurumende yeAmerica iri kupa mari inodarika mamiriyoni mazana matatu emadhora yekubatsira neimwe inosvika kumamiriyoni makumi matanhatu emadhora iri mumidziyo kubatsira urongwa uhu. VaRobinson vakati America yakatoendesa motokari dzakadzivirirwa kubva mukurwiswa kana kuti armored vehicles, madrone, zvipfeko zvekudzivirira njodzi nezvimwe zvakasiyana-siyana kumapurisa eHaiti National Police. Vakati rutsigiro rwedzimwe nyika rwabatsira mapurisa eHaiti kudzivirira utsinye hwezvikwata uye vanotarisira rumwe rutsigiro kubva kune dzimwe nyika rwekubatsira narwo urongwa uhu. Mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vachiona nezvinoitika mudunhu reWestern Hemisphere vaBrian Nichols vakati mumusangano uchangobva kuitika gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nemutungamiri wehurumende yeHaiti vaGary Connell vakakurukura pamusoro pemabasa ari mberi achaitwa pasi peurongwa hwemapurisa achabva kune dzimwe nyika uye urongwa hwekuti paumbwe kanzuri inotungamira sarudzo inomirira mapoka ose uye inovimbika. VaNichols vakati izvi zvakakosha mukenda mberi mukupa vanhu vemuHaiti mukana wekusarudza zviri pamutemo vatungamiri vavo kekutanga mumakore akawanda. Vakati vaBlinken vakasimbisazve kuti America nedzimwe nyika dzainodyidzana nadzo vakagadzirira kutsigira vanhu vemuHaiti kwete kuburikidza nerutsigiro rwavo kuurongwa hwemapurisa akabva kune dzimwe nyika emultinational security support nemapurisa enyika yeHaiti chete, asi zvimwe zvinosanganisira rubatsiro rwechikafu, upfumi neurongwa hwebudiriro kutsigira vanhu veHaiti. Vakati rutsigiro rwaAmerica kuvanhu vemuHaiti rucharamba rusingazungunuki vakati vachamira nenyika dzepasi rose mukutsigira chiitiko chakakosha munhoroondo ichi uye icharamba ichiita zvose zvainokwanisa mukutsigira. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHaiti amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCASO Premier Soccer League yatambwa nasi. Ngezi Platinum 1, Arenal 0. Yada 1, Wange 1. Simba Bora yarova Manika Diamonds 1-0. Kuchitiwo Bulawayo Chiefs yarovawo Green Fuel 2-1. Pamutambo wekupedzisira, Herentals yakunda Bikita 1-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana vari kutarisirwa kunokumikidza chirongwa chekupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kwakaitwa vanhu munguva yegukura hundi kumaTheberland neMidlands provinces. Mamwe madzimai oita mabasa anowanzoitwa nevanhurume achikatyamadza vanhu vakawanda nekutyaira magonyeti mudunhu reSadak. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiyamina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 13 kuNtulikazi 2024 ngoGibbs Dube. Endaweni zethu lamhlanje.
Ankanelela ukuthi sicale ukuthi ngabe sicala ngokukhuluma namavictims. Kufanele sicale sikhulume nalabo abonayo. Ngoba yibo abakufanele labo bathethelele phela. Ngoba yibo abanezane bazisa abanye abantu ubuhlungu.
Uhulumende uselungiselela ukusungula uhlelo lokukhulumisana loZulu emathebeleni ngombhuqazi wekukurawundi kulabathi kumele kuqale kuthoniswe ababulali.
I-corruption igcwele emabhoda, igcwele indawo zonke, igcwele lakozakhi khona i-corruption.
UZulu uthi akujeziswe abenza umkhohlakalo kungajazi kahulumende njalo kubunjwe uhlangodi oluzimeleyo olubona ngokukhohlakalo. Bathwele nzima abakhumuka emsebenzini sebekhulile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igqwetha elikhulu leZimbabwe u-Attorney General Virginia Mabhiza uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzasungula uhlelo lokuphenya umbhuqazi wegugurawundi kusasa e-State House kobulawayo. UNkosikazi Mabhiza uthi kukhangele lokuba induna zonke zeMatabeleland zizangena umhlangano lo ohlose ukwethula iziqondiso zokukhulumisana loZulu ngombhuqazwe lo owabulawa abantu abazinkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 ezabelweni lezi lasenkabazwe ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Kwabulawa amalunga ezaphu kwakuthiwa asekela abahlamuki. Inkokheli yezaphu yakuphika lokhu ngoba yayisithi kayisekeli abantu laba. Abantu abaningi bayalusola uhlelo lolu besithi kumele uMnangagwa laye ahlolisiswe ngakwenza ngesikhathi sombhuqazwe lo. Uyakuphika ukuthi wayesekela igugurawundi. Ezinye induna okwamanje ziyalusola uhlelo lolu zisithi akumelanga ukuthi kuthoniswe abantu, hathi kumele kuthoniswe ababulali. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uMathema.
Ukuthi bona baza interviewa nini ngoba labo baqhakathekile kulolu hlelo andina uthonisa kumbe usenza udaba okakhulunga isikoti ngingathi ndina anti singawumajasitreni la kuyadingekala ukuthi uze all the sides ukuthi le side iziza kuphi lezi ziza kuphi ukuthi senza ke i-logical conclusion on a particular matter. But labakafikazwa ukuthi bona bazaba nethuba kumbe kuzaba ne-chance ezathi yona ngibe kumbe ku-interviewa ama-victims bese sizwe ukuthi bona laba abakwenzayo ngobani njalo bakwenzelani ngoba khonokho yikho okuqakathekileyo okungibe ngikhalele ukuthi ngingavele zizivezele. Angikhangelelanga ukuthi sicale ukuthi ngabe sicala ngokukhuluma namavictims. Kufanele ukuthi sicale sikhulume nalaba abonayo ngoba yibo abakufanele labo bathethelele phela ngoba yibo abanezane bazisa abanye abantu ubuhlungu.
Ye kodwa lingabanjwa ngamandla ukuthi hayi ngena ebantwini kuphela zalitshele okunye phambili lizakwenzani ngakhonokho.
Ya
Le yinduna kumatema obeqoqa le studio 7 eseGwanda eMatoele South.
The Voice of America.
Abantu bathi kumele kubotshwe abaphathi intambo bakarhulumente labanye babo kuthiwa batshontsha imali yelizwe okumangalisayo. Bathi kuyethusa okusanda kuvezwa ngu-Auditor General unkosikazi Ria Gajinga othi kule nhlangothi zikarhulumente ezigoqela olubona ngokwethulwa kwemibiko olwezokulima olwezemithetho lezinye ezaqambula izigidi lezigidi zamadola emelika abayithola kuhlangothi lwezemali olukhokhelwa ngumnumzana Mthuli Ncube. Kubikwa ukuba uhlangothi olu bona ngezokwethulwa kwemibiko kwakumele luthenge izimota kodwa imali enenyi yanyamalala. Lokhu kwenzakala njalo lakuhlangothi lwezemithetho okuleziphathamandla ezatshayela esikhewini isigidi samadola emelika okwakumele sisetshenziswe ukuqhuba inhlelo ezijiyeneyo. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu labaphatha intambo bakarhulumente. Ukubandla leZANU-PF umnumzana Philip Gawule uthi kuyayangisa ukwenzakala kurhulumente.
Liqiniswa likhulumayo Auditor General. Ngiyakhumbula Umthuli ekhuluma ngelinye ilanga sikwenye imeeting elubhane ufinance minister esithi ethi yena nxa evala ngapha amatsotsi ayabhoboza ngapha ukuthi kuvuze evale ngapha esinye isikhala amatsotsi ebhoboza ngale. I-corruption igcwele emabhoda, igcwele indawo zonke. Igcwele lakozakhi khona i-corruption. Bona abesithi kabaqede i-corruption yibo abafiwela i-corruption. Kulumende umele qala alungisise izakhi. Izakhi kube le yinye into engasiyo zakhi eza kuma laphana ibe yiyo engalwisa ukuqeda i-corruption ngoba izakhi iyehlulekile.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance othi inhlanzi iqala ukubola ekhanda.
Okungenziwa vele okulula yikuthi uhulumende akhitshwe. Akasenelisi ukuzigezisa lo uhulumende ukuthi azilungise. Uzithandele ngewulu nxa uyawubona inkukhu ebiqhwanda yazigoqela ngewulu. Laye lo bengafuna ukuphuma angeke enelisi ukuphuma. Angeke nelise ubanjwe yinofi ubotshwe yiyo yonke into ongayiqamba. Okungasiza ukuthi aphume uhulumende yalo kodwa uhlupho uchiye futhi ebangcolisile abantu kakhulu balaba bempumalanga vele abaqala ngaye bebenefita kukhona abakuzuzayo. I-corruption ye 44 years ukuthi uyilungise lokho kuhleli bona laba abantu vele abaka 1980 angeke kulungiseke. Kufuna nje uZulu weZimbabwe asukume amanyani ukuthi uhulumende ndiloka simkhiphe kungabi khona omvotela.
Umnumzana Evidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiswa yi-National Consumer Rights Association uphelelwe ngokuchaphazwa kwemali kahulumende.
Kuyadingeka ukuthi sithathe le report ngendlela eserious, siyithathe hayi ngendlela esike sathatha amanye la adlulileyo. Kuthathwa amanyathelo okuvimbela lokhu ukuthi kungabuyi kwenzakale futhi. Ngoba asisoze lafa lavuka leli lizwe lanotha nxa siyekela abantu abalutshwane batshontshela abantu kanti ilizwe lithwele nzima kangaka ukuya ngabo ugcwele yonke indawo.
Abakukhomishini ebona ngezenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission bayalile ukukhuluma ngodaba lolu besithi basaxoxisana ngalo. Abantu abanengi asebekhulile asebasuka emisebenzini etshiyeneyo bathwele amagabha avuzayo ngenxa yokuswela imali yokuthenga ukudla, impahla yokugqoka lokunye okufuneka nsuku zonke. Iningi labo seliphila ngokucela imali, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe kusukela ngomnyaka 2008 wadala uhlupho olumangalisayo kwabasuka emsebenzini sebesiyaphumula. Iningi labo kalitholi amapentsheni kuthi njalo abazuza leyo mali baphiwa engenele ukuthenga ukudla lokunye. abadala bathi izithukuthuku zenja ziphelela eboyeni. Kulabanye njalo abalahlekelwa imisebenzi. Omunye wabukusimo lesi unkosikazi Trifin Mposa owaphelelwa ngumsebenzi eNational Rollers of Zimbabwe owathenzwa imali yepension kodwa kwaphelela emoyeni.
Ngize ngithi 60 akunalutho ebengiluthola in between. When I turned 60 ngaya kubo ngabatshela ukuthi sengithene 60 sengiphiwa kathesi i 40 a month. Ningabuye uphethe packet lesawuto.
Umnumzana Steven Moyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 69 wasebenza kweminyaka eminingi e-railways wagunyulwa ngemva kwengozi yesitimela eyamshiya sekhubazekile uthi uphila nzima.
Abanye bahola kathesi i-medical pension mina ngiholi abantu abami kabazuzi umsebenzi umfana okade bemngenisile babuya bamkhipha into emangalisayo.
Omunye wathatha umhlalaphansi wokugunyula e-railways umnumzana Norman Silobe uthi baqanjelwa amanga ukuthi bazaphiwa imali yabo yili kampani.
Siretrenchiwe saphiwa ilokhu abathi i-130 leya. Ngithe sengifike ku-6 ngabakhumbuza bagcina besithe wena imali yakho sewathatha yonke.
Ukhulu uMusa Santungwana laye wasebenza kololiwe kodwa yena uthi lanxa imali ayitholayo empentsheni incane uyabonga ukuthi uyancengisa.
Izigi wasinika 30 ziki. Iyusa kathesi ikhona ihlwiqwi sengu-$80.
Wabona ngezokubhadala kwempentsheni i-NRZ okupension fund umnumzana Morgan Nyathi uyavuma ukuthi imali incane abayibhadalayo epentsheni.
Hayi udubo lolu siyalazi sibili asibuyani ukuthi ama-pensioners ethu bakhona bakhona imali ezincane. Beginning this July ifund yethu izakhweza imali yama-pensioners.
Umnumzana Mika Moyo oleminyaka yokuzalwa edlula kancane ngamathuma yasishiyagalombili 83 uthi wasebenza kumakampani ambalwa azimeleyo waze wayaphumula uthi katholi ipentsheni.
Ngithola nale mali engayizuza kuphela ngisebenza e-National Food ngisethi yusa lamabhondi.
Ugogo Regina Ngwenya ohlala eKezi ngumfelokazi oleminyaka yokuzalwa ngu-82 umkakhe wayesebenza-ke kukhansila kobulawayo engakatshoni ugada amabhasi inyanga zonke esiyadinga ipentsheni umkakhe efika i-US$20 enasa.
Bayebona kufanele ukuthi bangizabuzani ngazi lutho.
Ngiyabhatha ibhasi $5.
Ngangivele ngithenge lapha ngingabe kuthe kuthiwa kulakhada kulabhasi so ngaze ngaye eKezi ngalungisa ekhezi lakho ngaphanya lawo kungahambi.
Ukhulu uSifazinyoni oleminyaka elingana lekagogo Mangwenya uthi kakwazi ukuba kumele athole malini enasa.
Siyathelela izindlu imali yashota kathesi ngikhuluma so ishotini lokuzimalelo ye-rent amabhondi bathi bona alingana lelo fuza le-US dollar ayasiqhuba yasiquba khona sesisma-8 khonapho yehli ivali loku isehlisehlisehli ayisalingane lofuza le-US dollar.
Obona ngokuxhumana lokukhipha imbiko kuhlangothi olubhadala impentsheni kaZulu olwe-National Social Security Authority umnumzana Msizi Ndebele uchaza kabanzi ukuthi ngabanjani kumele bahole imali yenasa.
Kusukisela ngo-October 1994 lapho inasa yaqalisa khona kusiza ngapho ngabasebenza kumakhampani azimeleyo lawa ku-private sector then nxa kuyikuthi waye kuhulumende sikhangelele ukuthi ebe wayesemsebenzini ngo-June 2002 ngoba yikho lapho kwaqalisa khona inasa kuhulumende ukubanjwa kwenasa yikho lapho kwangena khona izisebenzi zikahulumende kunasa so yiwo amalunga enasa lawo esiwakhangeleleyo.
UNdebele uyaphambili echaza ngemali yempentsheni
ukuthi uhola malini lakho ngokunye okulethwa tubook ukuthi sibone ukuthi sikubhadala njani. Okuhleke yilokho uhulumende ufake i-minimum pension engabhadalwa yinasa ukuthi lanxa singakhakuletha kungawela ngaphansi kwali inamba leyo hayi kutsho ukuthi siyabhunga ukuphakamisa sikujikele ku-minimum pension yethu. Khangela ukuthi umuntu yena lo wayesebenza wasebenza wabanjelwa imali yenasa okwesikhathi eside kangakanani.
Ugaja olubona ngenhlalakahle kaZulu olwe-social services lwalile ukhuluma le-Studio 7 lusithi-ke Studio 7 ngayikhulumele NASA. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ikamela mu-Ezra Jesus Bana.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela namba wafuwe mbula
lamlela ndwandwe
lamlela.
Wezemampandleni umdeni wakoKhwathalala uthakazelela ukuvuselelwa kobuduna babo emawaza esabelweni seMathelweni South. Kubika u-Albert Ncube.
Bekugcwele abantu emzini wakoKhwathalala ngolwesine lapho uZulu abezobona induna entsha igcotshwa. umnumzana Royal Nare oleminyaka ukuzalwa ngamachuma esithupha lasithupha nguye oseyinduna uKhwatalala abelungu besula bukhosi bukaKhwatalala ngomnyaka ka 1951 kwasala kubuza induna uMathe umnumzana Marshall Dube umzukulu wesikhosini uthi sesiside isikhathi belindele lolu suku
sifeze owakuvele kwaqaliswa ngokhokho bethu engxenye ubuntu bethu sesiza kulonda ngendlela eyiyo.
Umkhokheli wezinduna kudalele Chiefs Council induna uMtshana Khumalo ukhuthaze uKhwatalala ukuthi ahlalisane kuhle loZulu njalo ahloniphe umongameli welizwe.
Ngasi lensolo enyethile silendawo zethu esikhulumela kizo singathi njoba sikhona apha lamhla bese sihamba sichaya njalo umuntu owasikhethayo, kanti anti umuntu okukhethileyo lelungelo lokususa futhi nxa ungasamhloniphi.
Umphathintambo obona ngezabelo umnumzana Daniel Garwe uthi ukugcotshwa kwaKhwatalala kugcwalisa izifuso zikamongameli Emmerson Mnangagwa zokulondoloza imbali lamasiko akuleli.
Zuva ranhasi izuva guru makorokoto kuna mambo vedu vachangoburwa.
Sinjenje sibotana lapha sigcwalisa izifuso zikamongameli uMnangagwa othe engena kuba ngumongameli wathembisa ukuthi ubukhosi bethu bomdabu oba sobucitshiwe ngabahuquluzi uza kubuyibuyisela.
Induna uMbiko Masuku ikhuthaze uKhwatalala nesigaba sakhe ukuthi wasebenze ndawonye.
Bakhokheleke baba laba bantu bakhokhele kuhle, lani vumani ukukhokhelwa likhokheleke ukuze impilo ibe lula. Kungani ngisitsho njalo? Ngoba inkosi yinkosi ngabantu.
Unkosikazi Mamoreng Maharaswa odabuke Free State kwele South Africa ngomunye oze kulo mkhosi.
Remototo uba mona miri sisi 74 etsang ho khosi ya rona Morena Khwatalala. Ke kopa ke le bontshe boyena. Boyena e bitswa pelo ya Morena.
Usenjalo urhulumente usesungule indawo yokulisana lesomiso sikhona ngemva kokuvulwa ngokusemthethweni indawo yeGaranyemba Ward Drought Mitigation Center elesivande kanye le ndawo zokudlela nezamanzi ezifuyo. Evula ngokusemthethweni lindawo umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi uthe ukusungula kwalendawo uzahlenga izifuyo eziningi esezihlaselwe indlala. Umphathintambo ezokulima umnumzana Anxious Masuka layo obekula umkhosi uthi inkomo esifika phoswe ezigidi ezintathu 2.5 million zilakho ukubulawa indlala elizweni lonke jikelele lonyaka ngenxa yesomiso esikhulu esaphehlwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikoKhwatalala eMawaza ngingu-Albert Ncube.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umphathintambo wezomvikela umnumzana Lloyd Austin uqhube umhlangano lomphathintambo wezomvikela e-Israel umnumzana Yoav Gallant bezama ukuphendla indlela yokuletha ukuthula e-Middle East. Udaba olukhokhelayo ngolwe-Iran okubikwa luletha okungahlaliseki okugoqela ukusekela abalwa bedlulisa amalawulo ama-terrorist awe-Hezbollah e-Lebanon. Ngikhathazekile kakhulu ngokwanda kokuhlasela kwe-Hezbollah e-Lebanon isebenzisa ama-missile e-Israel, kutsho umnumzana Austin. Ukuhlasela ngama-missile kwe-Hezbollah kubangela ukudubeka kwezinye njalo izizalwane ze-Israel ezidlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 60,000 ezingaselamizi kanye lenkulungwane zezizalwane ze-Lebanon esezilahlekelwe yimizi. Ukuhlasela kwe-Hezbollah kulakho ukubangela impi phakathi kwabantu bele-Israel le-Lebanon okuyimpi abangayifuniyo, njalo impi le ilakho ukuba ingozi kuzizalwane zase-Israel lase-Lebanon. Banon wengezelele njalo esithi ukukhulumisana yikho kodwa okungaletha ukuthula phakathi kwele-Israel le-Lebanon. I-Hezbollah ithi ihlasela ele Israel ngenxa yempi eseGaza okungesinye isizathu sokuthi kube lesivumelano sokukhumisana umlotha kulandelwa umbono weIsrael owavunywa ngumongameli Joe Biden kanye lekhansili yezomvikela kumanyano United Nations kodwa iHamas ayikavumelani lalumbono. Ukwehluleka kweHamas ukuvuma umbono lo kwenza izizalwane zePalestine leIsrael ziqhubeke zidubeka iIsrael kusikhathana esedlule iqhube uhlelo lokuhlenga abathunjwa iHamas abane eGaza njalo asisoze siphumule kuze kukhululwe abathunjiweyo bonke abagoqela izizalwane zeMelika. Umnumzana Austin uthe laloba iIsrael isilwa lesitha esilochuku kumele iqhubeke ivikela izizalwane zelePalestine eseGaza njalo yengeze usizo olungena eGaza. EleMelika lizasebenza njalo leIsrael lelePalestine ukwengeza ukuvikeleka kwesigaba seWest Bank njalo liletha ukuhlaliseka eGaza ngokuqoqa okuza kwenziwa ngemva kwempi kanye lokubunjwa kwamazwe amabili alozibuse. Izizalwane zeleIsrael kanye lezePalestine zonke zilelungele lenkululeko lokuvikeleka njalo sisiya phambili ubudlelwano bethu bezomvikela leIsrael buzaqina. EleMelika lizaqathekisa ukuvikelwa kwempilo kaZulu eMiddle East njalo lizamisa ukumemetheka kodlekela kuleso sigaba.
Le imibono kahulumende weMelika wathi ke ngike nginike ithuba okwamanje uNtukameli Gomo.
Langalaphuma lendaba Langalaphuma lendaba lashona lendaba Langalaphuma lendaba Langalaphuma lendaba lashona lendaba
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguNtukameli Nkomo. Ngeviki ephelileyo besiselupane lapho okulomfundisi owetheswa icala lokudlwengula umntwanyana okugrade 6. Namhlanje siseHarare lapho okulomunye njalo umfundisi omiswe emthethwandaba kamantshi namuhla umazibaba Gift Mushonga esetheswa icala lokudlwengula abesifazana ababili ababehambe kuye besiyadinga imithandazo. Amacala okudlwengulwa kwabesifazana akhanya esanda elizweni. Kambe kwenzakalani kahle kahle? Sixoxa lomnumzana Albert Mazula, isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beHarare, iHarare Residence Trust. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga mnumzana Nkomo. Lami ngiyathaba ukuba kulolu hlelo.
Ungathini ngalolu daba?
Kuyadanisa kakhulu ukuzwa umuntu onjengomfundisi loma umprofita esenza izinto ezinjalo. Kukanti ke uZulu uyabe khangelele ukuthi yibo abantu abazi iBhayibheli, yibo abantu okumele ukuthi bafundise abantu ngokungenzi izinto ezingalunganga abathi yisono. Manje nxa esenguye osesona kuyadanisa kakhulu.
Abesilisa ungathi balomlandu bani abangawudlala lapha ukuze bavikele amakhosikazi abo?
Into eqakathekileyo engenziwa ikuthi obaba abanengi sibona bengayi ensontweni. Kodwa ubaba angaya ensontweni njalo bakhethe insonto engathi yileyana engelabumenemene, ngibona kungathi kunganceda. Yiko ngikhuthaza obaba ukuthi kabaye ensontweni njalo bangene insonto inye labo mama. Ngokwesikhathi siyabona ukuthi ubaba uya kweyakhe isonto, mama aye kweyakhe isonto. Lokho kuba ingozi kakhulu ngoba amaprofita labanye abafundisi bathatha iadvantage yalokho. Ngoba nxa bebona umama esiza eyedwa bayahle babone ukuthi layo umendo wakhona gakula kubambana loma iunity endlini.
Baningi abantu abadlwengulwayo elizweni, kungaba kubangelwa yini lokho?
Okwakuqala ngokuma kwe-economy yelizwe abantu baba le stress, i-stress ibenze abantu babe le frustration, le anger. Yikho ke i-frustration liyana loma i-anger liyana yenza ukuthi obaba bayiqedele kubantu abawika. okwesibili kulemithi esithengiswa ivela phandle obaba abayinathayo noma kumbe ngamaphilisi abaginyayo enza ukuthi umhlana uqine khona kuyana ke kuyingozi kakhulu ngoba kwenza ukuthi uphango lwabo lokufuna omama lube phezulu kakhulu babe secina bedlwengula abantu abangomama
ukhuluma ngomvunsa nkunzi lapha
Yebo ngumvusa nkunzi mnumzana kudala abantu babesenza ukuthiwa yimbiza okwakulungiswa inyanga kodwa okwakhathesi sibona minengi imithi ekhona eminye ngezihlahla zegangeni eminye ngenziswa wayo silento ezinjengabo Congo dust lokunye okunenginengi njalo ungakhangela ku social media kulabantu abanengi abathi ukuthi obaba nqabe lodubo kuzocansini wozani ngililungise ngilemithi enje beyiqamba ngamabizo
itholakala ngapi limithi
Imithi le angikwazi emafamasi ukuthi ikhona kodwa eminengi itholakala ezitaladeni. Ungakhangela amanye ama social media group uyabona umuntu efaka ukuthi oyabe elodubo kumbe induku yakhe incinyane loma kayiqinanga ngithintani afake inombolo zakhe utsho induku eziningi eziqondane ikakhulu lezocansi kuthinta omama labo baba kodwa ikakhulu kubo baba
lolo vekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba Besixoxa lomgcini sihlalo weHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula ngodaba lokudlwengulwa kwabesifazana asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo yimi untungamili nkomo
sawakhulu untungamili nkomo ungathina lokusasa kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi kamaskandi odabuka ejolojo umkhandi ozigandayo ophethe isingi yakhe asanda kuyethula ehaya intathela ezindaba yethu untukameli nkomo lomsakazi we-studio 7 ngokuthuthukisa abaculi
Sanibonani, sanibonani sizwe esimnyama. Isinqumo esangenza ukuthi ngiculele ingoma ngiculela umthakazi wethu uNtungamile Nkomo. Kungoba umuntu uma engabe enze kahle, kubalulekile ukuthi simnqomeni esaphila ngemsebenzi yakhe. Ngoba ngakuthatha ngakubheka ngabona ukuthi akekho umuntu oseke wakwenza lokungaphambilini ngoba mina ngikholela ukuthi ngizenzele into engakaze yenziwa omunye umuntu. So ngathatha isinqumo sokuthi angicule ngibonge ngoba abaculi abaningi sidumile kakhulu siyaziwa ngenxa yakhe.
Siyabonga Nkomo, siyabonga Ntungameli wethu, uthuthela abaculi.
Siyabonga Nkomo,
siyabonga Nkomo, siyabonga Ntungameli wethu, uthuthela abaculi.
Kadine sinini sinokuthi nje masidlaliwe emoyeni uthola ukuthi siyathintwa ngapha nangapha abantu bebonga lokungakho ngathatha isinqumo sokuthi ngibongele nabanye futhi abaculi mhlawumbe abangayimelisanga ukuthi bebonge ngengoma siyohlezi simhlonipha umhlonishwa wethu iStudio 7 siyaziqhenya ngaso futhi phambili nibambe njalo siyabonga
Hau, suga matota, wem canto, alzi a bom, se joga guite.
Ai, ué, o culo é minha.
Siyabonga Nkomo,
Siyabonga Nkomo, Siyabonga Ngameli wethu, Thuthuzela abathuli bethu.
Sawa kuliye mkhandlo zikondayo uhlabela ke lapho yacula ngontukamela inkomo njengadina lokusasa abafowethu kunapho kuzomculo sibonga nontukamela inkomo ngojani ukuthi asiphekele okuningi lapha ngezomculo hhayi ke isikhathi asisavumi namhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo
ukeps
dube
lilale ku-studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m kusvika na 7:30 p.m
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilale
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe.